kubvira pakatanga kukwikwidza bato rinopikisa reMDC musarudzo mugore ra2000 panogara pachiitwa makakatanwa ezvinobuda musarudzo asi akandekekutanga dare repamusorosoro richigara kuti ritonge nyaya yakadai mudzidzisi muzvidzidzo zverunyararo nebudiriro pachimwe chikoro chepamusorosoro munyika vadidmastewa vanoti nyika yasvika pachinhano chayasvika nekuda kwenhoroondo yekusagutsikana kwemapato anopikisa nemabatirwo anoitwa sarudzo munyika
akasike kutsanganya dzemaelections muzimbabwe zichienda kudare guru repamusoro vatsvangirai vakasvika pakufa vaine nyaya yakapinda mudare guru muna 2017 yamaelections angaitwa 2018 uyezve maelections ekumashure kwese uku akanga achingokondestiwa vachingoendesana mudare repamusoro saka hachisi chinhu chitsva tine constitution itsva yemuna 2018 yakagadzirwa nemapato ari pagmu ari pamuhurumende yemubatanidzwa constitution iyoyo inoda kuratidza kuti zvemaelections zvava kuchizopinda mudare guru iye zvine maours adzinofanira kunge kana mazuva aanofanira kunge nyaya ichinzwika saka izvozvo zvedare guru neconstitution itsva zvinhu zvinopawo kuti nyaya iratidze kuti ine kamwe kakusiyana nezvakanga zvichimboitika kare
mutungamiri webato rezanupf vaemarson mnangagwa vatsigiri vavo pamwe nevamwewo vanhu vanoti kupikisa kuri kuita vachamisa ndekwenhando vachiti vanofanirwa kutambira kukunda kwava munangagwa asi vadhewa vanoti kana pakatarisa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira kuti zimbabwe electoral commission zec pachayo yakatobvuma kuti yakakanganisa kuverengedza zvimwe zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti nyaya yavachamisa haizi yenhando
zeki chekutanga muhistory yemaelections muno muzimbabwe yaburitsawo zvakabuda musarudzo mafigures akasiyana kaviri iwo mafigures akabuda pekutanga 50.8 ne50.7 ne50.5 ari kungonzi ari kuramba achibuda achichinja zvinogona kurevawo kuti pane nyaya panyaya dzamaelections
gweta uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vanoti kunyange hazvo mukupikisa kwavo vachamisa vane zvikumbiro zvavakadoma zvinosanganisira kuti ivo vanzi ndivo vakakunda musarudzo dare reconstitutional court rine masimba ekuita kuti sarudzo dzitange patsva
dare redzimhosva rine masimba iwayo ekuti rinogona kutaura kuti vamunangagwa vanga vachinzidziwa vakahwina zvishomashoma musarudzo havasi ivo vakahwina kana kutaura kuti vashamisa ndivo vakahwina kana kutaura kuti sarudzo ngadzitangidzwe kana kuti ngakuinwe kune inonzi run of election inofanira kutombwa 8 september
mutauriri weMDC Alliance vaoshman mule vanoti kunyange hazvo vasingagutsikana nemabatiro anoita zec sarudzo uye kuratidza kwayo kurerekera divi rimwe chete kana dare rikatura mutongo wekuti sarudzo dziitwe zvekare hapana chavangakwanise kuita kunze kwekutambira kuti iyo zec pachayo iitise sarudzo idzi vanoti nekuda kwekuti nyika haisati yave neparamende pari zvino hapana mutemo ungakwanisa kudzikwa ungaita kuti zeki igadziridzwe mukati memwedzi miviri inenge ichifanirwa kuitwa sarudzo asi vamavhinga vanoti dare reconstitutional court rine masimba ekuti riite kuti zec iongororwe zvakasimba pamafambisiro aichaita sarudzo kana zvikanzi dziitwe zvekare
dambudziko guru rinofanira kuti ritaurwe zvakare nedare rezimhosva nderekuti sarudzo izvozvo zvichaitwa sei kana paine kugunununa pamusoro pemashandiro kana mabatirwo ebasa nezec inotungamirwa namai Priscilla Chigumba dare rine masimba iwayo ekutaura kuti zvichida zec mamiriro yakaita iko zvino ngaibvanganyurwe kana kuti utungamiri ngahubiswe kuiswe humwe hazvizivikani kuti mutongo wacho unenge wakadii asi mutongo unenge wapuwa nedare ndiwo unenge uri mutongo wekupedzisira
gweta rinorwira kodzero dzevanhu valoid kuzeya vanotiwo sachigaro kana mamwe makomishina ezec anogona kunzi vabve pazvinzvimbo zvavo mushure mekunge kwaitwa dare retribunal rinenge raita ongororo inoratidza kuti vanhu ava havazi kuita mabasa avo nemazvo
kana vanhu vachinge vari kuti izvo hatisi kufara nemukuru wezimbabwe electoral commission then vanokwanisa kuti vaendese imwe application patsva kuti chairperson wezimbabwe electoral commission hatisi kumuda nenyaya yekuti pane zvaakakanganisa zvinozotadzisa kuti sarudzo iitwe zvakanaka uye pachena kubviswa kwachairperson kana kuti any member of the commission fanana nekubviswa kunoitwa majaji panofanira kutozoitwa swa tribunal inoongorora kuti zvishuwa munhu ane kodzero here yekuti arambe ari mucommission.
Dare reconstitutional court ndiro dare repamusoro-soro kupfuura mamwe ose munyika, zvichireva kuti zvinenge zvaturwa mudare iri hazvikwanisi kuzopikiswa zvekare. Zeke yakati vamunangagwa vakange vakunda musarudzo mushure mekuwana zvikamu 50.8% zvemavhoti, uko vachamisa vachinzi vakanga vawana zvikamu 44.3%. Asi pakapinda nyaya iyi mudare, Zeke yakadzikisa zvikamu zvakawanikwa navamunangagwa kusvika pa 50.59%, ukuwo vachamisa vakanzi vakanga vawana zvikamu 44.39%. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.